Foreign Service Institute, shown a basic course. Unit 20. Basic dialogue.
Isa do wipa chingwa. Ah, zino naka. Dino zidisa kwazo. Ini ndino ridao pachingwa. Neniwo ndichamboedzawo. Zvakanaka ungamboedzawo. Mbuya wabika muriwo wakanaka. Wabika makabichi here. Hongu, wachaisa dowi here. Wachaisa pamwene muto. Ah, muto wedowi kunaka. Unoda mrionyi Sara. Dinonyanya kuda nyama. Ungatora zvako muhari.
Sentences for systematic practice, group 1.
Mvura. Kuwidza. Tinowidza mvura. Kugocha. Hatigochi mvura. Kukanga. Hatikangi mvura. Kusasika. Hatisasiki mvura.
Group 4.
Munogara zvakadini. Tinogara zvakanaka kwazvo. Munogara zvakadini. Tinogara zvakanaka kwazvo. Mune gadini rakadini. Tine diki. Munoida zvakadini. Tinoida zvakanyanya kwazvo. Chitoro chenyu chakadini. Chitoro chedu chikuru.
Unit 20. Practice conversation.
Mune imba yakadini. Tine huru kwazvo. Mune imba yakadini. Tine huru kwazvo. Mipanda yakadini. Mikuru kwazvo. Chikoro chenyu chakadini. Chakanaka.
End of Unit 20.